Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 28/2023 makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushushikana zvikuru nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Sangano re Southern African Development Community kana kuti SADC rokurudzirwa nevamwe kuti ripindire muZimbabwe uye riite musangano wechimbi chimbi kana kuti extraordinary summit. Asi hurumende inoti SADC haina simba rekuita izvi nekuti Zimbabwe inyika yakazvimirira. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushushikana zvikuru nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe mushure mesarudzo dzakunzera mutauro vanopikisa vachiti dzakabirirwa zvemhando yepamusorosoro asi vebato reZANU-PF vachiti vakakunda zviri pachena. Mumashoko kuvatori venhau munyori mukuru wesangano reUnited Nations ndinodzokorera mashoko kuvatori venhau mutauriri wemunyori mukuru musangano reUnited Nations amai Florencia Soto Nino Martinez vakazivisa nezuro kuti vaGuterres vakaisa ziso ravo paZimbabwe. Munyika mapurisa nevasori vanonzi vaendeswa munzvimbo dzakawanda zvikuru mumadhorobha. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati mashoko kuvatori venhau vati vane umbowo wekuti vanopikisa vari kuda kuratidzira muHarare. Asi mashoko avo kuvatori venhau vaGuterres vashorawo nyaya yekusungwa kwemasangano akazvimirira oga vakatiwo munyika munoda kuti matambudziko agadziriswe nenhaurirano kwete nemhirizhonga. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa kuti tinzwe maonero avo.
Kuona kwangu zvakureva kuti nekuti sarudzo ichiitwa iyi vanhu vanga vakatarisira kuti panobuda zvinoa muchinyika pamapoka yese vanenge vabudirira nevanenge vakundikana vese vagoti takapinda musarudzei zikabuda zvakanaka isu tinosunga takakundwawo apa vakabudira takahwinhawo takabudirawo apa zvoita kuti vanhu vashandire pamwe chete nekuti nyika ndiyo imwe chete tese tine chekuita mukati mekuti nyika ifambe asi tinoona kuti mabudiro azvaita adzokera pakare pekuti vamwe vari kuti isusu takahwina saka zvakanaka vamwe vari kutsarudza haina kufamba zvakanaka saka zvinoita kuti munyika musaite kuti vanhu vagare vanzwise kuti zvichaenda kupi zvichadii nekuti hatizivi kuti vachaenda kumatare ezimosa here tichazoitika zvinomita zvinhu zvakawanda nekuti vanhu vanenge vasaziva kuti taakufamba takamira sei nyika ndeyedu tese ngatishande pamwe chete tingazive kuti zvinoshandika here
ngatishande pamwe chete apa zvine kakutaridza kuti pangangu vene mukano wekuti paitwe hurumende mubatanidzwa sezvakamboitika kumashure zviya
ndifunge nekuti vanenge vari kutivo mbukapina musarudzo anenge azongobudirira achitungamirira nyika anenge angotungamirira munhu wese saka vanenge vachingobvira kuti mabasa munyika medu mese tese ngatitingotosiyai zvatodarika zvesarudzo
ivo masangano anga achiongororawo sarudzo munyika vana komesa vana United Nations vana Sadaki zvavari kutaura pamusoro pemaoniro avakaita musarudzo izvi zvine simba rakadini mukufambirira mberi kweZimbabwe?
Zvine simba rekuti nekuti Zimbabwe nyika inobatanidzwe nyika, hapana nyika inoita zvangu ndega. Zvine simba rekuti vakanga vaita hazvina kubuda zvakanaka kugamuchirika kweZimbabwe mukati mepasi rose, vachida kana zvekutsvaga rubatsiro rwemari kana kushanda nevamwe, zvinenge zvaakunechei nekuti vanenge vachiti zvakabuda umu zvinhu hazviratidze kuti ndo zvinenge zvaifanira kuti zvibude. Asiwo veZimbabwe vanokutiwo tine nyika yedu mabato ayo, mamwe masangano ayo, masangano asi atakapindawo isusu, saka isusu nyika yedu zvino inoenda mberi.
Avo vanga vari Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vachitaura vari parunare kwamutare naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti havatenderane zvachose nezvakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvekuti ndivo vakakunda sarudzo dzakaitwa svondo rapera pasina kupokana. VaChamisa vanoti bato ravo rine umbowo hwekuti rakakunda musarudzo idzi. Asi komishen inotungamira sarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakati vaMnangagwa ndivo vakakunda. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaChamisa.
Mashoko edu ari pachena ndekuti kukunda tinotenda navaveZimbabwe nekukunda kwatakaita nekubudirira kwatakaita kuti tinge tine vachigiri vakawanda kupfuura. Saka tachitsorokodza mashoko kuti zvakataurwa nezeki kuti vanhu vakatsveka vamane kumberi inyaya dzinotokana nayo.
Saka muri kuti mune umbo hwamuinawo muchaenda kumatare here? Mungatidzo kuti zviri kufamba sei?
Hatisi umbo hwatinawo, chakatanga ndechakachinjika. Umbo ndohuchaya micherechedzo kana kuti hanzu dzatichapfeka zvoneko. Takatoudza nezekuzeki kuti tapedza kuurane kuburikidza muranga akatimirira ikoko, vakavabvisa vakaonesa kuti zvakaitwa zvazvisopi zvazvekudhevhadhevha. Asi zviri pachena zvekuti chigaro zhinji vanga vakaverekera papiri, naizvozvo chigaro chinofanira kupuwa kune vanganzi chigaro zhinji.
Asi tiri kunzwa veZANUPF vachitiwo vakakunda zvine mutsindo, vakateedzera bumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe, hapana chakaibva pasarudzo idzi.
Maona kuti kudiko kune vamwe vakutamba ngoma yezvigure vane musvika nekuita asi ngoma inotambika.
Vamwe vari kuti veSADC, veAfrican Union, veCOMESA nevamwe vese vakati sarudzo idzi hadzina kuitwa zvakanaka zvinotarisirwa kana mubumbiro remutemo reZimbabwe zvinotarisirwa neSADC nedzimwe nyika dzepasi rino. Pangagadziriswa sei apa vaChamisa? Sarudzo dzodzokororwa here kana kuti zvingafambiswa sei semaonero enyu zvii zvamuri kudza vaongorora?
Chokutanga ndechekuti hakuna sarudzo dzinofamba zvakanaka kana pasina mvumo zvekuti vanhu vasarudzo wavanoda. Nyaya yekuti vanhu vanotinhwa semombe kana kushayiwa semombe dziri kupinda mudhibha kana kushayiwa semashu kana wiza dziri kuperekedzwa mumuhomba. Munhu ngaasarudze paanoda, hakuna unonzi vhotera usho kana kuti iti handigoni kunyora zvatakaona zviri kuitwa pasi rese kana kumarowako. Munhu anenge achinzoka vhotera waunoda unenge wapara mhosva munhu ngaaitisarowako kadeyadeya nitoro chino. Saka zvese zvinoitwa chete kana tichinge tateedzera idzodzo hongu pasarudzo dzese dzichauya panodikwa kuti pave nekuchinja mamiriro ekunze nemamiriro marambiro kana maringe nekuunyanana kwevanhu kuti vanhu vave nekodzero dzekavanda kuvhotera. Vanhu vachaitirwa zvekuchekerwa zvimabhesiki zvanafazi munhu achibvunzwa kuti wavhotera papo unoda kuzoita sei, munhu achiringwa achiteerwa kumba kwake, vanhu achivhiringwa kuti tunidzirwa zvemutembedu, tunidzirwa zvemotokari, zvese izvi hazisi pamutemo.
Vamwe ndovari kuti pada vachamisa vakabatwa nechikrimbani chavakateya nekuti vaibuda vachiti ZANU PF ikwanise kuti ibirire sarudzo rwendo runo mungajekesa here ipapo?
Inga munoziva kuti kazhinji kwanga vateya chikrimbani ukazorwana gonzo riripo haungati iwewe kana kuona ruoko rwako rwakarumwa nechikrimbani ichocho wobva wati chikrimbani chakanganisa. Chiri kuita basa racho ndo zvatiri kuona chikrimbani chiri pabasa. Chakabata ava mudandanguro varipo ndivo vaonekwa vakabatwa nemujenya. Mujenya haungopuwe mhosva, ane mhosva ndiye abatwa nemujenya.
Mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Bato guru rinopikisa muBotswana reUmbrella for Democratic Change kana kuti UDC ririkurudzira sangano reSADC kuti riite musangano wechimbi-chimbi nevatungamiri venyika kuitira kuti vagadzirise gakava rezvakabuda musarudzo dzakaitwa muZimbabwe idzo dzisina kuremekedzwa nemasangano akawanda. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Bato iri rinoti musangano uyu unofanirwa kupindirwa nemasangano anorira kodzero dzevanhu muZimbabwe pamwe nevatambi vese vezvematongerwo enyika kuitira kuti vataurirane nechinangwa chekuita sarudzo itsva dzinoenderana nezviga zvesarudzo zvakatarwa mudunhu nepasi rose pamwe nemubumbiro remutemo. Mutauriri weUDC vamweti Muwasa vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzeZimbabwe dzinofanirwa kudzokororwa nekuti vanhu vaichichidzirwa nesangano reFor of Associates of Zimbabwe kana kuti fazi nemazuva ekuvhota.
Voter intimidation especially in rural areas.
Kuchitidzirwa kwavaivhota kunyanya kumaruwa kwanga kuchiitika pamberi pesarudzo nemusi wekuvhota kwanga kuchiitwa nemadzishe nesangano reFor of Associates of Zimbabwe panzvimbo dzekuvhotera.
Vati wokukunda kwezanu PF kuchaita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvitizire munyika dzakapoteredza Zimbabwe.
UDC believes the crisis of legitimacy
UDC inobvuma kuti kusamira zvakanaka kwezvimamiriro hupfumi nezvimatongerwo enyika muZimbabwe kuchawedzera pane zvange zviri mushure nemhirizhonga yakaitika muna 2008 izvo zvichaita kuti Botswana, Zambia, Namibia neSouth Africa dziwane huwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvinotizira ikoko huwande.
Kurudziro iyi inoitika zvichitevera kuziviswa kwakaitwa neZimbabwe Electoral Commission kuti mutungamiri weZANU PF Emmerson Mnangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Asi izvi zviri kuramba kutambirwa nemutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa. Vachipawo pfungwa dzavo mutungamiri webato reBuild One South Africa vaMusi Maimane vati kuvandudzwa kwemutemo weCriminal Law Reform wakavandudzwa unozikanwa nevamwe nedamudunirirwa kuti Patriotic Bill vakapa kuti kuve nekugeda-geda kwemeno kune vanopikisa pamberi pesarudzo. Uko mutungamiri webato rinopikisa muZambia vaHenry Kalaba vati zvakaitika kuZimbabwe zvinosekesa mbavha yakawanda.
Sarudzo dzemuZimbabwe dzakaitwa pakaoma uye tingati dzanga dzakachena here? Tinoti kwete.
Asi vanozviti mukuru musangano refazi rinonzi rinodyidzana nevasori vakuda kwashe muntsanga vati hapana chakakanganiswa nesangano ravo vachiti hakuna zvitsva zvakaitika nekuisa matafura pedyo nepaivhotera vanhu.
Zvinhu zvinoitika pasi rese hachisi nzvokutanga kuitika muZimbabwe. South Africa vanozviitawo, kuNamibia vanozviita, kuMozambique vanozviita, even kuZambia kwacho vanozviita. Naika vanoisa majesi ariwo kuita masurvey kuti vaone kuti vatsigiri vavo vauya kuzovhota vangani. Naika hapana munhu anenge achitsvidzirwa, saka hapana munhu atakatsvidzira isusu sefazi.
Murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru wezvirongwa muZimbabwe Network for Social Justice Fatendai Mbofana vati SADC ikasagadzirisa zvinhu munyika zvinoreva kuti kuchakuyiwa nyemba nemusana muZimbabwe kwemakore mashanu anotevera.
Kuhwina kwavamunangagwa zvinongoreva chinhu chimwe chete. Zvinoreva izvo mamwe makore mashanu enhamo, mamwe makore mashanu ekutambura kwakatutsirwa kashanu.
United Nations yakazivisa nezuro kuti haizi kufana nemafambisirwo akaitwa sarudzo muZimbabwe. Mamwe masangano akabuda pachena kuti zvinhu hazvina kufambiswa nenzira dzinokodzera anosanganisira SADC, African Union, Commonwealth, European Union, Katasenda nemamwe. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera tichiri panyaya yeSADC iyi, tabatawo mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba avo vanoti zvakaburitswa nevaongorori vesarudzo vari kutungamirirwa naDr. Nevis Mumba vekuZambia handizvo kana kuti handiro gwaro rekupedzisira reSADC, nekuti pachine zvimwe zvirehwarehwa zvinoda kuitwa SADC isati yatambira gwaro iri. Tabata vaCharamba kuti tinzwe zvizhinji.
So muna June gore rinouya ndonyika nhatu dzichata look at she report yaitwa neSADC observer mission. Kana vachida vanogona kuinvita chairman weSADC yese, right, inova Angola. Saka inenge yakunzi Troika plus one, which means vanenge vanyika ina. Muna June gore rinouya, kwete izvozvi gore rinouya, yadare izvo haisati yaripoti yeSADC, nekuti Troika ibandiko reSADC harisi SADC pachayo. Zoreva kuti Troika iyoyo inozotakura ripoti iyoyo yoenda nayo kusamiti. Ndikada kuti vateereri vazive kuti samiti yeSADC gore rinouya inoitika muZimbabwe, nekuti Zimbabwe ndiyo inenge yachairman, yakutora uchairman hweSADC. Saka ripoti iyoyo ichazodhiskaswa, ichaongororwa nekutoropodzwa muno munyika yeZimbabwe makaita maelections. Vamunangabva variwo chairman mababata ipapo, ndaona kuti vazhinji vanga vasiri kutaziva ipapo. Tanzwisisa.
Aiwa, tapanzwisisa. Asi pane zvichemo zvamuri kutaura nezvekubudiswa neSADC, mambotaura here sehurumende kuSADC kuti hamuna kufara nezvayakaburitsa? Mavatumira mashoko here kana kuti muri kumirira panozoitwa gwaro rekupedzisira?
Tichiongorora maitirwo aitika zvinhu muno muZimbabwe nekuzvibata kwemukuru wacho, panenge pakaita mukaha. Ndosaka muchiona kuti kunana West Africa, kunana East Africa, kuAU chaiko chaiko, vanotumira a retired head of state as the head of a mission. Zvino uyu mukuru uyu akauya kuno uku akamboita vice president, nobva abvingwa nekusagadzikana kwepfungwa. Mukazvitarisa mumapepa munozviona izvozvo. Saka but also akamboita chipati chake chinonzi National Citizens for Citizens Coalition, NCC. Ndofunga maakutonzwisisa kutoti pane unzivani nerimwe bato ratinoziva. Agovazve munhu wesvondo. Saka hapana kuti fadzai pakati bata-bata. Nobva tangoti vedu pamwe kuda pane zvatisingazivi. But mafears atanga tiinawo nhasi azadziswa. Nekuda kwaizvozvo takaburitsa nhunha dzedu dzatichazonyora futi mui muripoti now as our reaction to the report. But already munhu wese akuziva kuti ripoti iyi yatoita dambudziko.
Asi takanzwa vamwe vachiti vaCharamba vanga vachitovatyisidzira padane rufu chairwo, ichokwadi here ivo vaMumba?
vaCharamba haisi mhondi, vaCharamba munhu wemashoko. Ende dendaida kuti vaMumba vawane chinovawana, ndaibvovachitsidzira vaingotanga nekuitwa chinovawana ichachene ichocho. Muvatidzani, munhu mutema. Chatakashora pana vaMumba chinova ndicho chandakaramba seromoromo raPresident, ndechekuti vekunze vane daka neZimbabwe vatisikire moto muziso isusu sevanhu vatema.
Asika ongororo yakaitwa iyi vaCharamba, sei muri kuti ndeyavaMumba, sei ivo veSADC vamwe vari kuongorora sarudzo vasina kubuda vachiti hatisi kumira navo?
Pane zvinoitika zvatisingagoni kuti kutaurirei.
Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vachitaura vari parunare muHarare. Tichaenderera mberi tichiita hurukuro navo mangwana na7 PM nezvenyaya yekuti vaChamisa navaMnangagwa vangakwanise here kutaurirana. Va Vanhu vakawanda vaungana nhasi panzvimbo yeRebs Theatre muHarare vachirangarira mabasa akaitwa nenyanzvi munyaya dzemitambo Susan Haynes uyo akashaya nemusi wa12 Nyamavhuvhu 2023 mushure mekurwara kwenguva yakareba uye mutumbi wake wakabva vapiswa. Pasmond Lovu anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNicholas Moyo vatenda hurumende nerubatsiro pakuvigwa kwemufi vachiti Haynes ane nhoroondo yakakosha muchikamu chezvemutambo munyika.
Tinonzwa kufara chose kuti nguva yekupembera life ya Susan Haynes hurumende yakaona zvakakodzera kuti vapiwe the state assisted a funeral.
Mukuru wesangano reComplete Arts Project vaPeter Churu vatsanangura Haynes segamba rakashanda nesimba kuti vanhu vechitema vapindewo mune zvemitambo panguva yevachena.
Munhu akashanda kuti izvo abatanidze vachena nevarungu. Panguva iyoyo nzvimbo dzatinoitira mitambo yedu idzi dzanziri nzvimbo dzevarungu. Asi Susan akauya akati kunyange inini ndiri murungu hachisini zvakanaka kuti vanhu vanogara munyika imwe chete ichangosununguka munoti vachena vanoshanda kwavo, vanhu vatema vachishanda kwavo.
Munyori mukuru mubazi revechidiki pamwe nezvemitambo Amai Chokozile Chitepo vati hurumende yakazvipira kuparuremekedzo nekutenda vakashandira budiriro yechikamu ichi sezvakaita Haynes.
Well, the government has always wanted to recognize the work and the efforts of citizens in all the different spheres, and the art sector is one in wanting to get more recognition for the work that artists do in society, and Susan Haynes is one of those.
Mutambi wechidzimai ari sachigaro veZimbabwe Theatre Association Gertrude Munamo Pfumairamba ati Haynes munhu aive nechido chekuona budiriro yezvemitambo uye aigona kubatirana nevamwe zvakanaka.
Munhu aive nekubatirana nevamwe achida kuona kukura kwemitambo muno muZimbabwe.
Valoid Nyikadzino vanoshanda neZimbabwe Theatre Academy vatsanangura Haynes semunhu aive neruzivo akazvipira pabasa rake.
Munhu wandaiona kuti akanga ane chido chakanyanyisa nemutambo wetheatre. Mukutaura kwatakaita naye aitotaura kuti ndofunga akaita zvinhu zvizhinji zvinosanganisira backstage yetheatre, backstage pacho, makeup nezvakasiyana siyana. So zvingoratidza kuti munhu akanga ane ruzivo nezveindustry yakanga ari.
Vanoongorora nezvemitambo Amai Joyce Jenje Makwenda vaudzawo Studio 7 kuti Haynes akashandisa mutambo wetheatre kubatanidza vatema nevachena munyika.
Kuma70s kwanga kune Calabar, but Susan akaita kuti akayuza theatre nefilm. Vanhu tinongotaura about Susan netheatre, but akaita film. Saka akaita kuti ifanika panapa panga pasingauye vanhu vatema, akavavhurira kuti vauye panapa. And akaita organization yainonzi NTO akasanganisa futi vanhu vatema.
Haynes akabatsira zvikuru mukudzikwa kwemutemo weNational Arts Council of Zimbabwe Act zvakaita kuti sangano reNational Arts Council of Zimbabwe rivambwe muna 1985. Mugore ra2020 Haynes ndemumwe wevanosvika makumi mana vakaremekedzwa nemubayiro weNama Legends. Kusvika panguva yekushaya kwake, Haynes anga ari mudzidzisi wevechidiki vaida kupinda mune zvemitambo. Akaita zvidzidzo zvake paRoyal Central School of Speech and Drama muLondon kuBritain. Akazoshanda kwenguva refu asati adzoka munyika. Haynes akaberekwa musi wa13 Zvita mugore ra1942. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmon Dlovu.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutongwa kwevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump pamhosva yavari kupomerwa yekuda kurambira pachigaro vachiramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo dzemuna 2020 kunonzi kuchatanga musi wa4 kurume gore rinouya. Mutongi wenyaya iyi Amai Tanya Chutkan vanamba zvange zvakumbirwa nevachuchisi kuti nyaya iyi itange kutongwa munandira uye zvange zvakumbirwawo nemagweta avaTrump kuti ipinde mudare muna kubvumbi. Urongwa wegore rino weHarare Agricultural Show uwo unokokerwa neZimbabwe Agricultural Society watanga nhasi muHarare zvisina mutsindo, asi paine kurudziro yekurima zvakangwara zvisingakanganisi nharaunda. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa kuHarare Agricultural Show, nhasi wakokerwa neThe Diplomat Business Networking Club, mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaDavid Marapira, vati nyaya yekurima kwakangwara kusingakanganisi nharaunda yakakosha.
Nyaya yesmart agriculture yakanaka chaizvo muno munyika medu, kuti mweya watinofema usho unofanira kunge uri clean, usina carbon dioxide yakawanda. Carbon dioxide inotogwa nemashizha emiti, iyo mashizha achitipawo oxygen.
Vamarapira vatiwo nyika iri kuitawo zvirongwa zvekushandisa magetsi ezuva ayo asingakanganisi nharaunda sekushandisa marasha. Mukuru weZimbabwe Agricultural Society vaAndrew Matibiri vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo nhasi vanhu vari vashoma, vati vawana vemabhizimisi vari kuratidzira zvinhu zvavo vakawanda kudarika gore rapera.
As of Friday, 1925 in our books, but here's news we always focus around our own space. So I'm looking at just 500 exhibitors. It's name exhibitors who put our own Zebenika, our DRC, our own Mozambique, our own Zambia, South Africa, China, the Belarus.
Vamati Bilivatio, Harare Agricultural Show yakakosha nekuti inosanganisa varimi nevemabhizimusi, uyewo kuti varimi vaonewo nekudzidza zviri kuitwa nevamwe.
Yakakosha kuvarimi nekuti inguva yekuti uone kuti vamwe vari kuitawo sei, vari kurima chii, vari kuchengeta zvipfuyo zvavo sei, uchiti yatingatie uchienzanisa nezvavo kuita. Kuna vanogara mumataundi, inguva yekuti vadzidze zvinoitwa nevarimi. In other words, kuti town meets country. Vanhu vanofanira kuziva kuti zvinhu zvinofanira, chikafu chinobva kupi, zvinofamba sei, matambudziko ari kusangana nevarimi ndeapi.
Amai Besta Tigere, avo vanogadzira zvakasiyana-siyana kubva kumauyu, vaudza Studio 7 kuti zuva ranhasi kwange kuchine vanhu vashoma.
Tauya kuzoexhibita maproducts edu paHarare Agricultural Show yatanga nhasi. Zvakatinakira kuexhibita maproducts edu nekuti vanhu vanoita zvinoita kuti vanhu vatizive. Vatatangasoona kuti muchine vanhu vakawanda here nekuti vanhu vari kupinda vashoma vashoma hatisataona vanhu.
VaGift Muduku vanoshanda kuGreenfield Seedlings vati vanotarisira kuwana vatengi vakawanda venhondo dzavari kuratidzira.
Vanhu havasati vanyatsowanda zvavo, asi zviri kuratidza kuti nemadhezi anotevera change kuna vanhu vakawandisa. Mukana wekuti tive pano paAgricultural Show unotibatsira pakuti tinowana macustomers all over Zimbabwe, uyezve tinodzidza zvinhu zvakasiyana-siyana. Asi kunyanya-nyanya tichibva pano paAgricultural Show tinowana macustomers anenge akawandisa, nokuti tinosangana navanhu vanobva mumaprovhinsi akasiyana-siyana eZimbabwe.
Harare Agricultural Show iyi iri kutarisirwa kupera musi wa2 Gunyana uye iri kuvhurwa zviri pamutemo nemusi wechishanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vateereri, musakanganwe kuteererawo chirongwa chedu cheLife Talk na8pm, apo tiri kutarisa nyaya yekuti remangwana renyika rinenge rakamira sei mushure medzimwe sarudzo dzisiri kutambirwa nevanopikisa. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Munyori mukuru weUnited Nations anoti ari kushushikana nezviri kuitika muZimbabwe. SADC yokurudzirwa kuti ipindire muZimbabwe, asi hurumende ichiti haina simba rekuita izvi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
vachitaura pamusangano waitwa kuHarare Agricultural.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 28 kuNcwabakazi 2023 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kuyaxokozela eZimbabwe kulandela impumelo yokhetho ecotozwa ngabanengi loba isekelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe. Abamabandla ezombusazwe aphikisayo kwele Botswana sebelobele inhlanganiso ye-Southern African Development Community City Pesity. Kumele kubizwe umhlangano wesiphangiphangi we-Extraordinary Summit kukhulunywe ngempumela yokhetho lweZimbabwe. Kule ngcwethi ezicubungela ezombuzaswe lamagweda abazimeleyo abathi kumele ibandla le-Citizens Coalition for Change liphanyeke udaba lwempumela yokhetho emthethondaba ngesiphangiphangi. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulomsakazo. Abamabandla ezombusazwe aphikisayo kwele Botswana sebelobele inhlanganiso ye-Southern African Development Community besithi kumele kubizwe umhlangano wesiphangiphangi we-Extraordinary Summit kukhulunywe ngempumela yokhetho leZimbabwe okunqobe uMnumzana Emmerson Mnangagwa. Intatheli zindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kwele Botswana.
Abamabandla aphikisayo angaphansi komayano we-Umbrella for Democratic Change balobele uMnumzana Elias Makhosi unobhala jikelelwe SADC besithi kumela kulungisiswe udaba lokhethwa eZimbabwe. Umkhokheli webandla le-UDC kuPhalamende uMnumzana Dithapelo Kiorapetsi uthi kuqakathekile kakhulu ukuba i-SADC yenze umhlangano lo.
We call on SADC to convene an emergency summit.
Sithi akube lomhlangano ngesiphangiphangi ozangelwa inkokheli yamazwe aweSADC ukuze kukhulunyiswane phezu kodaba lweZimbabwe ukhetho olube yinhlekisa ngamafitshane kade kungela khetho.
UKiorapetsi uthi umhlangano lo kumele uthaphe imbono kazulu kweleZimbabwe ukuze kutholakale indlela yokuya phambili.
The summit should accordingly engage Zimbabwe civil.
Umhlangano weSADC kumele ube nenhlanganiso ezizimeleyo kodwa kanye nabezombusazwe ukhangele ukuthi kuqhushwe olunye ukhetho olutsha oluzabe lulandela imithetho yokubumba ukhetho oluqondileyo.
Kodwa ibandla eliphikisa kwele Zambia le-Socialist Party lithi alihambelani lombono wamabandla akwele Botswana. Umsekeli kanobhala jikelele we-Socialist Party uMnumzana Antonio Manza ekhuluma lomsakazo lo uthe bayamukela ukukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa.
And we find it very strange that an opposition political party in another country would want to push an agenda to fight the outcome.
Thina sithi isadlaki kayingakutshayi ndiva lokhu okucelwa ngamabandla aphikisayo kwele Botswana. Siyazi ukuthi amazwe angentshonalanga kade efuna ukuthi kube lotshintsho kuhulumende weZimbabwe.
Abacubungula ezombusazwe bathi kababoni ukuthi umanyano weSADC uzathatha inyathela bani noma nje iqula lenhlanganiso leli khombe ukuthi ukhethwa eZimbabwe belungakhululekanga. Enye yalezi ncwethi ezimeleyo uMnumzana Zenzo Moyo.
Ngokubona kwami ngicabanga ukuthi i-report noma ngithi mina i-final report ye-observation yabo izabe isingathi ithe toned down a bit, ingafani ngamashela leyo ebhalwe i-preliminary report. Ngicabanga ukuthi kulamanye amagama abazawatshintsha bawasebenzise angathi alobu diplomacy phakathi, izatshintsha kancane okuza kwenza ama heads of state bangayiboni ngendlela leyo abantu abacabanga ukuthi bazoyibona ngakhona.
Iqula labahlole ukhetho lweZimbabwe bengaphansi komayani SADC abelikhokhelwa nguMnumzana Nevas Mumba wakele Zambia lichothoze indlela oluqhutshwe ngayo. Bathe lwephule isisekelo sombuso weZimbabwe njalo leziqondiso zokuqhuba ukhetho emazweni akuzansi kwezwekazi le-Africa. IZimbabwe Electoral Commission ithe uMnangagwa uthole amavoti aphezu kwengxenye ekhulwini, i-52%, kwathi uMnumzana Nelson Chamisa oyibandla le-Citizen Coalition for Change wathola ayisilinganiso sowamashumi amane lane ekhulwini, i-44%. Mnangagwa utshele intatheli zindaba eHarare ngesonto ukuthi uyajabula kakhulu ukuthi ukhethiwe, njalo wagcizelela ukuthi ukhetho belukhululekile okumangalisayo, kodwa uChamisa uthi kaluqhutshwanga ngemfanelo. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisakuron kwele Botswana.
Kule ncwadi yesicubungulayo zombusazwe lamagweda azimeleyo athi kumele ibandla le-Citizens Coalition for Change liphanyike udaba lwempumela yokhetho emthethwandaba ngesiphangiphangi ukuze kwazakale ingqubekela phambili. Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi akulabo bufakazi obuveza ukuthi ukhetho lolu aluqhutshwanga ngemfanelo. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Igqwetha elizimeleyo uMnumzana Thedas Ncube uthi ibandla eliphikisayo kumele liphanyeke udaba lolu emthethwandaba ngokushesha.
Abamabandla aphikisayo nxa bengavumelani lempumelo yokhetho amadala akhona, amadala ayenzelwa khonoku. Kodwa nxa behamba emadale behambe bele case, ngoba bengahamba bengela case bengela lobufakazi bakhonoko abathi yikho kwenza impumelo yokhetho bengayivumi, bazadliwa. Ngesilungu kuthiwa he who alleges must prove.
Lokhu kusekele ngelinye igqwetha uMnumzana Kudakwashi Ndebele, yena othi kumele baye emthethwandaba becele uZulu ukhetho luphindwe.
Vele into esikisele ngani kuthiwa bayavuma kubuyele kurirani kuphela kube ngama-presidential election, presidential kuphela nje, kungabi labo MP labo councillor. Kubonakala ophumayo ukuthi ngubani phakathi kwabo bobabili labo kuphela nje mathupha, ngoba hayi singafuna i-court isikhathi futhi ilizwe lokhu liyabe lingakabuyeli, liyabe lokhu libuyele emuva.
UMnumzana Joyce Ngwenya, ingcweti ecubula ezombusazwe ezimele, uthi kulobufakazi obuningi obuveza ukuba ukhetho lolu kaluqhushwanga ngemfanelo.
Umumo lomkhathi wezombusazwe kukakhulu mayelana lokhetho olusanda kwedlula kawumanga kuhle lapha eZimbabwe. Ye, abasekeli bomnumzana Emmerson Mnangagwa bathi umongameli wabo unqobile. Kolunye uhlangothi abasekeli bebandla eliphikisayo elikamnumzana uNelson Chamisa bayala. Kukhanya njengoba yena uChamisa esekelwa yiSADC, i-EU le-AU, sekuqonde khona emadaleni ukuze kuguqulwe impumelelo yokhetho.
Umnumzana Ashley Funye, ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo, uthi kumele ibandla le-CCC lithole ubufakazi obuqotho kunhlanganiso ye-Southern African Development Committee. Kodwa ilunga le-ZANU-PF uMnumzana Mabutho Moyo uthi akunabo ubufakazi obuveza ukuthi ukhetho kaluqhutshwanga kahle.
Hayi, lokho vele kuyize. Ngabantu nje abaphomba ukuzama ukubambelela etshanini, akulanto ekhona, into abayikhulumayo ayinale evidence. Lokho besithi imali ama V11 abalawo. Kodwa bebephithuba lokuthi bebe lama-polling agents kuma stations wonke eZimbabwe. Nxa bezehlulekile, hayi lakho abakwenzayo ikuphephetsha nje okungayindawo. Indaba bengathi barigiwe kobulawayo lapha abawine khona ama-council lama-member of parliament wonke. Angezwa yena oyedwa owinileyo ekhethweni lakobulawayo othi election le irigiwe.
UMnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli se-CCC, uyakuphikisa lokhu.
Kabekezele, kodwa sonke sibekwazi ukuthi asisaphindi sibuyele kuZimbabwe desikiyo before the 23rd of August 2023. Lapho esiya khona sesiya phambili, akusoze kuphinde kufana nelizwe lazi, ngisoze to never be the same again after the 23rd of August ngenxa yokuthi uMnanga kwakawina.
Enye njalo ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkosana Dlamini uthi kusobala ukuba akulalutho oluzaphuma emthethwandaba, ngakho-ke abantu kabajingisele emgwaqweni besola okwenziwa ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission.
Ukujingisela esitaladini, ezitaladini, isona siqokoqela okwamanje. Yilo icebo okwamanje.
Umanyalo we-MTC Alliance owakhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa waphanyeka impumela yokhetho emthethwandaba ngomnyaka ka-2018. Idale Constitutional Court lathi uMnangagwa nguye owanqoba kukhetho. Ngimele i-27 ngiseHarare, uMlondolozi Ndlovu.
Sinokho sikudaba olufanayo, ibandla le-United Zimbabwe Alliance elikhokelwa ngunkosikazi Elizabeth Valario oncindise kukhetho lokudinga umongameli lithi ukhetho lolu belungakhululekanga, ngakho alusoze libe lethemba lempumelo yalo. Ukhetho lolu lusolwe ngamanye amabandla ezombusazwe kuqela ele-CCC, lele-MTCT, lanxa ele-ZANU-PF lisithi belikhululekile. Asizweni umbono kaMnumzana Chilumbu Mudenda, olilunga leMthokazi Republic Party ephatheke kulolu khetho.
uchamisa katesi ukuthi ulama V11 forms to produce as evidence ukuthi warikwa. There is nothing of that nature. What happened ukuthi iZANU-PF rigged the delimitation process and other electoral process. So wonke lokho akula evidence. Ngama irregularities, those are technical issues. So it's a wastage of time, especially given kubantu bemakhelele who abavotele iCCC benikwe hope ukuthi bazayikhiphi iZANU-PF kuzodula. Katesi uzabuye record. But the outcome remains the same. What is needed? You put it. Douglas Monzora. Application yake court to nullify the proclamation yet my election. The CC was found supporting Israel PF on the other hand. The city my election should not be cancelled. It's unconstitutional.
Ulobufaga zivani. Obogoti ibandla le CCC alila ma V11. Logo yemtetwa ndaba kusoze wupatise.
Ulobufagazi would have displayed ama V11 forms lawana ivele ku media akulandaba and we ufakazi ukuthi kwezinye indawo you didn't see ukuthi ama candidate why ngela ama agents where is he going to get those V11 forms evidence
guys silo lodwa ibandla lesisi elitsho njalo sibonile inhlanganiso zomhlaba leza kuzwekazi le Africa zisithi hayi ukhetho lolu aluqhotshwanga ngemfanele
mina engivumelana la ukuthi ukhetho vero always Zimbabwe aluzakelwe lube free and fair. But the opposition was not supposed to wait for our observers to come and determine the delimitation process was flawed. The opposition would have led the process. You advocate, no, we cannot get into this election because of these flawed processes.
Njengoba sokwenzakele kuyini abangakwenza kathesi
ama MPs nqazo ukuthi bona baqinisele ukuthi uketo alizanga kwabe kule bengahambe phala yabe they must be in solidarity with the masses sase sonke they cheese and pay few votes in political action yefunakala last time in 2013 uTsvangirai walo wacela uchambisa laba ukuthi no lingasaye parliament njengoba izani ichonjile uketo but ungaqali sika siyahamba it's our constitutional right so within the opposition that some now they are being delayed ukuthi be inauguration
njengebandla leMthwakazi Republic Party lina lithini ngalokho kwenzakele lalabo abanye benu abancintisileyo abanganqobanga sibonile kodwa lezaphuleni elisile ukuthatha nje isihlalo esisolo
second genocide kurijini emathebeleleni ebangelwa ngama opposition parties angakhulumi iqiniso lokho becila abantu bakithi from 2000 besithi zayikhiphi izanu bebuye bekhulume ngendaba zegugura hunti nxa besemathebeleleni nxa bengibo ngala bakhulumi ngendaba yegugura hunti yibo kathesi abarobhiweyo abantu bemathebeleleni emashonaland they voted for ZANU-PF sasibatshela ukuthi abantu labeli batrustayo kwabasozi belisenda only what you are doing is to help their representatives their bootleakers abasemathebeleleni ababayengayo ukuthi voten size ngama MPs behambe besiyatshontsha emacouncil self-determination agenda is the only solution to the predicaments to the situation prevailing our midst as people of Matebelele ngebandla kuphela elikhokhelwa umqondisi moyo yilo kuphela elithe revolutionary agenda that is orchestrated to restore what belongs to us loko kwamabandla wempumalanga is the wastage of time abasivotelanga but we don't blame them again because of the confusion abalaba bafuna ukutshontsha izimali emacouncilini yibo abarobha abantu bakithi
kodwa ubona ingani ibandla le-MRP kuningi elingakuguqula ngokuba sephalamende nakumakhansili kuphela
we are equipped by the constitutional provision of devolution of power siyabe silamandla okucontrola izigaba zethu without the interference of the central government so nxa sisikuma-councils will be determining everything sesikwazi ukuthi if we got a hotel in Victoria Falls that hotel must employ abantu bona fize abantu be-Victoria Falls abantu be-Wangi 7906 ongayenzi konoko ihotela leyo ayithuthi ihambe eHarare we got the right to revoke ama-operators license to any company eyabe i-operator within our area of jurisdiction so sikuma-councils and i-parliament already sebe sesidivisile ilizwe
lo ngumnumzana Jilumbo Mutenda olilunga leMthwakazi Republic Party obexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7 eseBhinga. Abesifazana abangamajumi ayisikhombisa 70 bancintise kukhetho oluqhutshwe kuviki edluleyo kuzihlalo ezilikhulu lamajumi amabili 120 kwanqoba abangamajumi amabili lanye lane 24 njalo wesifazana oyedwa obekukhetho lokudika umongameli welizwe unkosikazi Elizabeth Valario kanqobanga U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umhlaba jikelele lezizalwane zakuleli zikhathazekile ngenani eliphansi labesifazana abenelise ukunqoba kukhetho uma kuqathaniswa lokhetho oludlule luka-2018. Isakhamusa kobulawa inkosazana Bekezela Mguni uthi ukhathazekile ngenani eliphansi elingene kukhetho.
Siqede ukudlula ekhethweni mhlaka-23 August 2023 and nxa sikhangela njengenhlanganiso esebenza labantu abangomama, inani labantu abangomama abangenele lolu khetho beluphansi kakhulu ngezizathu ezishiyeneyo, kodwa esokuqala esikhangelwayo isizathu senomination fee, imali okumele kumele uyibhadale ukuze ungenele ukuba ngu-MP kumbe ukuba ngu-president. Ngeyinye yezizathu encindezela abantu abangomama ukuthi babe yingxenye kulolu khetho.
Unkosazana Sichelesile Mahlangu onqobe esigabeni sephumula kobulawayo laye ukhala ngokwehla kwenani labesifazana abenelise ukuphatheka lokunqoba kukhetho lwalonyaka.
Nxa ngithi ngiyakhangela indlela omama okwenzakale ngakhona, angilakujabula ngoba besikhangelele ukuthi ngabe kuthiwa kumbe omama behlulekile, ngabe sithole lobo mama bafika kumbe kubo-90. But nxa ngikhangela sithole only 21 edalele ephalamende, njalo even kuma-councils ethu omama babe balutshwane kakhulu. Ngingazi ukuthi omama besabeni kumbe kube yikhona okuyani esikujayeleyo ukuthi omama balokwesaba kumbe balokwethuselwa bahle bayesaba ukuthi baye phambili.
Umqondisi we-Girls Table, inhlanganiso elwela amalungelo abasakhulayo, unkosazana Samukeliso Chuma uthi abangene ngokuvotelwa edale bangamashumi amabili lanye.
Bakithi mina akula okune engingakutsho ngodaba lolu lokuthi kule nani elilutshwana. Inani labo mama abakhethiwe ukhetho oludlulileyo akumelanga lisethuse. This should not be shocking to us. Angeke sikhangele inani eliphezulu kubomama ephalamende. Amabandla ezombusazwe wona ehluleka ukubakhetha kuqhutshwa ama-primaries. We cannot start talking about women being elected into office when we failed to practice internal democracy within ama political parties. So amelanga kusethuse.
Inombolo ezikhulunywa unkosazana Chuma yizo njalo ezikhulunywa eZimbabwe Gender Commission, njalo bathi basaphakathi kokuhlolisisa besebenza leZimbabwe Electoral Commission ukuthi batho ukuba abesifazana abanqobe ukukhetho lwekhansili bangaki, ngoba okwamanje abakabi lenani lelo. Lonyaka abesifazana abangu 70 bangene bancintisa kuzihlalo ezingu-210 zedale lephalamende, okuyisilinganiso sechumi lanye ekhulwini, kuqathaniswa labesilisa abangu-637. Ngo-2018 kwaba labesifazana abangu-237, okuba yisilinganiso sechumi lanye ekhulwini, 14.4%, kuthi abesilisa baba yi-1648 ngomnyaka ka-2018. Kwaba lamabandla angu-55 angena kukhetho, kuthi lonyaka kube langu-19 elilodwa lakhona limelwe ngunkosikazi Elizabeth Valerio obengowesifazana oyedwa phakathi kwabesilisa abalichumi njalo kanqobanga kulolu khetho. Ngimele umsakazi we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyongena kusigaba esilandelayo, siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Robert Shonov owayesebenza esigodlweni sawolemelika kule-Russia okuthiwa wathapha imbiko yezomvikela okungekho emthethweni ube umiswe emthethwandaba namuhla. Elemelika lithi ele-Russia libophe kuShonov okungekho emthethweni. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Akwaziwa ukuba ukuphi omele ele-France kwele-Niger kulandela isinqumo sabahluthuna intambo zombuso ebathi kumele aphume aphele kulelo lizwe. Wayengcosana abantu abahlolwa amazinyo kabili ngomnyaka njengalokho okukhuthazwa ngabenhlanganiso yeZimbabwe Dental Association ethi kuqakathekile ukwenza lokhu. abantu abaningi bathi kabanelisi ukuya kubodokotela ngenxa yesimo esibi somnotho eZimbabwe, kubika uMark Peter Ntambe.
Unkosikazi Chiedza Kaparo leminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha uthi ngazihluphi lomndeni wakhe ukuyahlolwa amazinyo ngoba gabala mali. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Innocent Denga laye othi ngazihluphi ngokuyahlolwa amazinyo njalo. Unkosikazi Cherish Nemakonde ukusimo esifanayo.
Hayi, kunehamba vele sekungasayenzi ngoba lamazinyo amagams la kwabe sokuphuma amathumba.
Unkosikazi Lindiwe Sibanda uthi abantu abaningi baqhakathekisa ukuthenga ukudla hatshi ukuyahlolwa amazinyo.
Amajembe la aqhakathekanga ke. Naqhakatheka ngamazinyo sibili ngokuthi ngiyakwanisa ukuthi ngithile lezinyo lami lebuhlungu kodwa ngisile. Ngizafuna ukukhipha la izinyo lami ngiphinde ngiswele ukudla futhi ngizalidla izinyo lami lankhona.
Udokotela Last Amandisho unombhala ejikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Dental Association uthi izifo eziphezulu ababhekana lazo kumsebenzi wabo zigoqela ukubola kwamazinyo okuyikho kubanga elikhulu ukwedlula okunye kulandelwa yikopha kwensini lokulimala emlonyeni.
Kuqakathekile ukuthi sikhuphe sisebenzisa i-tooth brush le-fluoride toothpaste eqondileyo.
Udokotela Amandishe uthi akumelanga abantu besebenzise okuvungula amazinyo ngoba kungaba yingozi.
That those things they damage your gums.
Lokhu kuyalimaza ama-gums. Kuphazamise lokulimaza amazinyo.
Uthi udubo lokulimala emlonyeni dental trauma ngolunye abahlangana labo kumsebenzi wabo.
On a scale of 1 to 10, I think it's
kusilinganiso ekhulwini singathi lolu dubo lokubanga lwe 60%.
Umnumzana Pride Shon Iwa okhokhela inhlanganiso yePolite Africa uthi abantu bengameleli ukuhlaselwa yizifo zamazinyo.
So there are things that people should be doing that they need to practice, and they must be practicing that, like maybe
okukhathekileyo ikuvikela kulokuhlolwa lokwelatshwa ngamadentist.
Udokotela George Danda owelapha ngendlela ye-naturopathy uthi bahlangana nabantu abasebenzisa indlela yendulo abathi ibelapha kakuhle. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezempilakahle lubikwa lusahlola ukuthi baningikanganani abantu elizweni abahlutshwa-ke yizifo zamazinyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Amapolisa aqhubekela phambili egcwele endaweni eziningi zelizwe, ikakhulu emadolobheni, kulandela ukwethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli. I-ZANU-PF ithi amapolisa la ahlose ukuvikela uZulu, kodwa amalunga amabandla aphikisayo athi lokhu kwenzela ukwethusela lokuhlukumeza abantu. Kubika uTaboka Ncube.
Ibandla leZANU-PF lithi ukugcwala kwamapholisa endaweni eziningi zelizwe akumangalisi. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Farai Marapira uthi umuntu owethuswa lipholisa ngumuntu olecala. Unobhala webandla leFreedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi lo nyaka iZANU-PF ayilathuba lokwenza ekufunayo.
Okuseleyo kwakhathi ezimbonathi kuza kuba nzima ukuthi iZANU yenze ekufunayo. Ikakhulu nxa kuyikuthi amazwe la abekhona, inhlanganiso ebezikhona, osadiki lezinye zilusolile ukhetho lolu, kutsho ukuthi ke isiguleka amadolo iZANU.
Ekhuluma le Studio 7 uFortune Mlalazi owebandla le-CCC uthe amapholisa ahamba ehlukumeza abantu.
Efaka amapholisa agcwele indawo zonke, ahamba ezitritini ehlukumeza abantu. Khonokho kuvele kujwayelekile ukuthi uhulumeni akwenze, ukuthi asebenzise amapholisa kunye ne-army ukuthi ahlukumeze abantu. Nguhulumende ovele ehlala evika ngamapholisa, amapholisa apoliticize. Ngokusolala kwenhlanhla yisona isimo saseZimbabwe. Uhulumende uyakwazi ispecially ZANU-PF uba nabantu bathukuthele emadolobheni, abantu bayafuthelana ngenxa yokutshontshwa kokhetho abakwenzileyo.
Kumbiko okhutshwe izolo esikhulumeni samapholisa eZimbabwe Republic Police, u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthe kulokuthula elizweni njalo amapholisa khona elungiselele ukuvikela uZulu. Ekhuluma le Studio 7 isikhulumeli sika Mongameli welizwe uMnumzana George Charamba uxwayise abantu ukuthi bengayengeki batshengisele njengoba belungiselele ukumisa lokho. Usole njalo umbiko weSadic ngokhetho olusanda kuqhutshwa. Kusenjalo unobhala wenhlanganiso yabalwa impi eZimbabwe National Liberation War Veterans Association uMnumzana Douglas Maia ekhuluma nentatheli izindaba eseHarare uthe umsebenzi wenhloli zokhetho ezeSadic ngokuhlola ukhetho kuphela, hatshi ukukhokhela lolu khetho. Wengeze esithi ilizwe leZimbabwe alingeke latshela okokwenza ngumuntu owehluleka ukukhokhela insonto. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguTabo Kancube.
Manje sike sizwe ukuthi bathina abantu ngezokhetho olusanda kuqhutshwa kweZimbabwe.
Hayi, igama lami uThabani Ngwenya. Impumelelo yokhetho, hayi, buhlungu kunzima lokho, siyakubona kwenziwa kodwa ke. Singathi kunzima ngoba hey, asikazidida nathi, asikazidida nathi ukuthi kathi intando yabantu yenziwa sekutheni, intando yabantu yenziwa nini. Abalokhu esikubonayo nathi hayi asikwazi. Sesifisa ukuthi ngabe uhulumeni ukhethwa ngendlela abantu abafisa ngayo kumbe abantu abazizwa ngayo bazikhethele uhulumeni wentando yabo. Kodwa lokho esikubonayo lamhlanje hayi kuyadanisa kakhulu. Kuyasidanisa kakhulu, asazi ukuthi lo kwenzayo kumbe uma kwenziwa yiyona izani uqobo. Bayasithanda, bayabathanda abantu beZimbabwe noma bayenzela, bayenza nje intando yabo abanandaba ukuthi abantu kweba yini ngoba kambe ngendlela nje abayenza ngayo kusho khona ukuthi kambe neSADC yanuchitha lolu khetho ngokuthi alwenziwe ngendlela eqondile, aluqhutshwa ngendlela e-right. Okusho khona ukuthi iZimbabwe emveni kwalolu khetho oro kuwona la ma-result asebewa-announcile bayokuphuma na bazokuphuma na kuSADC eze-region, bazophuma yini ngokuba le nto yabo ayikho. Inzima nje lento abasenzayo, ibuhlungu futhi isenza sizithole singazazi ukuthi kathi siqhubeke sinuthemba ukhetho noma size namanye ama-plans amasha angaphandle kokhetho ngokuba ukhetho ngathi akusebenzi lokho, akusebenzi. Asazi nje, asazi, sikhona nje asazi. Singuzulu weZimbabwe sibhekile, hayi kuyasidanisa kakhulu ukuthi uma uqeda ukuvota uvotile nawe ubhekile ukuthi nembala kuyona le ndawo, hayi akekho umuntu wonke uhluphekile sefuna utshintsho. Kodwa bona utshintsho lakhona lungafiki. Isabani engako okwenza ukuthi yona ifuna ukuhlala kuphela embusweni? Yini engako eyenzile bantu? Kanti kungangena omunye uhulumeni abe musha kade bonke ngamapati eZimbabwe. Kambe ukhona ongafisa ukuthi iZimbabwe ingabi right? Asazi phela ngoba ayi le nto eyenzakayo lana. Hayi, ngiyabonga msakazi, ngiyabonga.
Yes, ulukandaba lokho ngokunye kwangikhona ke okukhulunywa ngabantu kuStudio 7 sikesibone kuFacebook page yethu yeVio Indebele ukuthi silani khonapha-ke. Siyabona ke ukuthi abantu baphosela sibili okunenge kulo senhlanhla Mathemba uthi kuzima kwele Zimbabwe asikwazi ukuthi siyaphephelaphi. Kuzobuya-ke uMak Masuku la uthi ye bantu sithole nzima asikwazi ukuthi kuyahamba njani elizweni lakwele Zimbabwe, singazani-ke sabhekwa impisi. Kuzobuya-ke uSandra Moyo uthi yamadoda lapha-ke siphakathi kwelitshe lembokodo okwethu okukhulu akula mkhosi. Kuzobuya-ke omunye laye uthi-ke ngu-Lawrence Nyoni uthi i-defense yamuzwa kakhulu. Ye, sike ngakagqiba uhlelo lwethu lamhlanje sibe kwazi ukuthi ku-live talk namhlanje-ke sixoxa ngezokhetho ukuthi pho kuyiwa phambili kuya kwenziwani. Ye, singakagqiba uhlelo lwethu kodwa-ke sikhangele bezikhokhela. Kuyaqokozela kwele Zimbabwe kulandela impumela yokhetho echothozwa ngabaningi loba isekelwa ngumongameli Emerson Mnangagwa lebandla lakhe. Kuzokuthi amabandla ezombusazwe aphikisayo kwele Botswana selobele inhlanganiso ye-Southern African Development Community besithi kumele kubizwe umhlangano omkhulu kukhulunywe ngokhetho lokwele Zimbabwe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu olivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uKip Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.